Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2025. Makatirira kustudio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevana vafa nhasi munjodzi yemugwagwa kuBait Bridge. Muzanu PF moita zinyekeneke nenyaya yeutungamiri wava Emmerson Mnangagwa. Vatungamiri venyika dzemuAfrica voungana kuAddis Ababa, Ethiopia kumusangano wavo wepagore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevana vafa pabonderana bhazi rekwa Urban Connect nerori mumugwagwa weBait Bridge masvingo mangwanani anhasi. Njodzi iyi yaitikira pedyo neLutumba Tollgate nenguva dza 8 mangwanani. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vati bhazi iri ranga rakatakura vanhu makumi matanhatu nevashanu uye raroverana nerori yeAuro Transport Haulage yange yakatakura vanhu vana. Bhazi range richienda kuBait Bridge. Mitumbi yavashaya yaendeswa kuchipatara cheBait Bridge District Hospital. Uwandu wevakuwara hausati wanyatsozikanwa kunyangwe zvanzi vari kudarika makumi matatu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vatatenda Chinoda nyanzvi munyaya dzezvenjodzi dzemumugwagwa uye vaimboshandawo neTraffic Council of Zimbabwe kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga zvinopisa tsitsi zvikuru nekuti tiri kutaura zvemitumbi yavanhu makumi maviri namana vamwe vanogona kuzototakuraudzira. Now tavitarisa kuti chamboitika chii, vanhu muno muAfrica nemuno muZimbabwe vanodherera migwagwa kuita chiramu nomugwagwa. Choona Zulu kuti since 1980 taura dzatongosangana nazvo ndidzodzo, Regina Kelly bus disaster, Mashingo Inter College bus disaster, Proliner bus disaster, nemadhiraivha ese anosvika I don't know. Saka tadzidzei hapana zvatiri kudzidza. Saka ndiri kuti road safety tinoda munhu wese ihocheko chehama dzangu nekuyambira yambira vatyairi nebus crew yatingatiiyo inciting also vanotyaira vanogona kunge vaitoonererwa kuita wara nekunakira unongozivawo izvi zvakazouya mazuva ano izvi motorized equipment. Pane kamwe kamazunguzungu panobata muchitandiri ukanganisa kudzaa zvokufamba navanhu zvakanaka. Kwozouyawo kuti ivo vatyairi vacho vane munhu wano akavaemploya, munhu anenge achinzi operator anofanira kuva responsible, inganzi pachirungu vicarious responsibility.
Izvi zvinorevei vachinoda
kuti ache kuti dhiraivha wake akauraya vanhu vakadaro naiyewo anofanira kusungwa nekuda kwekuti ndiye wakaunza dhiraivha iyeye. Hapana kutaurwa dhiraivha wangu aine difensi dzinge wangu aine retesti here, hakuna unozomunyaa kutsvaka izvozvo nekuti misozi dikito neropa ndo zvinenge zvoyerera. Zvinofanira kutsvagiwa munhu umwe aite brought to account. Thou shall not kill, thou shall not use the road as a bomb, as a bullet to kill others. It is the sanctity of human life that is very important. Nokuti the tragedy with the death is not that things are broken, but the broken things cannot be resurrected.
Ko vanotiwo migwagwa haina kumira zvakanaka inenge ine makomba uye isina kunyatsofarawo zvakanaka.
Pane imwe yakazvinzwawo zvakanaka hama dzangu, kutendawo kutendawo zvezvaonekwa. Pakanaka mugwagwa ndo pari kufiwa, ndopaunozoona kuti hakuna kwatiri kuenda. mazuwa na wakaenda kuna na Botswana South Africa wachitishaira wano zika masamu chairo uruseli kuemba ni kuti mitemo iriko ino nge ichiita kuti munhu akute mhoni kubudisa mari yacho zvino muno muziva kuti mitemo iwo inofana kuti munhu akaita negligence haafani kupuwa option of a fine but custodial sentence.
Vatetenda chinoda inyanzvi munyaya dzezvenjodzi dzemugwagwa uye vaimboshanda netraffic safety council of Zimbabwe iko zvino vai kushanda vakazvimiririra vanga vachitaura vari parunare muHarare. Bato rezanu PF rinoti pane vanhu vari mubato iri nevamwe vakabuda uyewo vari mumapato anopikisa munyaya dzezvematongerwo enyika vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamwe nemubato iri kuburikidza nekupesvedzera kupatsanuka kwezanu PF. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo rezanu PF, mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vati kune vanhu vakaita savatendai BT navasevhi akasukuere vari kuda kudyara pfungwa yeumbimbi ndoga muvachena vakatorerwa minda panguva yehondo yeminda asi vakazovimbiswa kuripwa nehurumende pasi pechibvumirano cheglobal political agreement.
Muri kutaurirana naprezident pane nyaya yeglobal compensation agreement mutaurana semazimbabwe musatsenzeswe nanabiti nanakasukuere vane hondo dzavo dzekudai amerika yaramba yakadzinya kuzimbabwe.
VaMutsvangwa, vapuma, vabiti navakasukuere vachiti vari kutsvaga rutsigiro rwehurumende yeAmerica iyo vati yafuratira vaviri ava kubudikidza nekuudza varimi vachena ava kuti vapandukire hurumende yeZimbabwe nekuda kwemabatirwo avakaitwa pahondo yeminda. Kunyange tatadza kubata vasevhi akasukuere avo vari kugara kunyika yeSouth Africa kubva muna 2017 vatendai biti vaudza Studio 7 kuti havana nguva yekupindura vaMutsvangwa vanongotaura zvisina maturo.
VaMutsvangwa vanga vakadhakwa ndokunga vakatoputa nyaope chaiwo zvekuti ndingape legitimacy kune zvinhu zvataurwa nemunhu ari kutopenga zvake akadhakwa nembanje.
VaMutsvangwa vaudzawo vatori venhau kuti mashoko ari kutaurwa nemurwi werusununguko vaBlessed Runesu Geza ekutsoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nebato rezanu PF ari kubva kumhandu dzezanu PF dzinosanganisira nhengo dzinoremekedzwa dzebato iri asi dzavasina kudoma nemazita. Zvichakadaro vechidiki vemubato iri vaitawo musangano wavo wekutanga kwegore apo vatsinhirawo shoko rekuti mhesva mikono dziri mubato ravo dzinofanira kumira kuda kupatsanura bato iri. Munyori mukuru wevechidiki muzanu PF vatino machakaire vati
let me emphasize on the need for us all to exercise extreme discipline.
Ndinokurudzira vechidiki vemubato redu kuti vasiyane netsika yekuda kukonzeresa kupokana mumusangano. Variko vari kuita nekutaura zvinhu zvinopesanisa vanhu. Izvi zvinopokana nezvatinomiririra sevechidiki vanochengetedza bato. Ndapota ngatifambei negwara remusangano.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti kukandirana makobvu nematete kuri kuitika mubato rezanu PF kunoratidza kuti bato iri raita zinyekenyeke.
Inyaya yatinoona kuti iri kubudisa pachena maissues efactionalism mubato rezanu PF bato riri kutonga. Kana takatarisa nyaya dzavageza chinhu chikuru chavari kuramba ndechekuti hatisi kufanirwa senyika kuextenda temu yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vana veruzhinji veZimbabwe vari kuti kana takatarisa zvematongerwo enyika zvinhu hazvisi kufamba, saka hapana justification yekuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vange vachiextenda term limit yavo.
Asi vanotungamira sangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanozviramba kuti zvinhu muzanu PF zvaita manyama amire nerongo uye vakurudzira South Africa kuti ienderere mberi nehondo yeminda.
Chikamu chiri kuitika muSouth Africa chidzidzo chavakawana kubva kuZimbabwe. Nyaya yekutorwa kwevhu kuvapambe pfumi. South Africa zvaya kudai inofana kushinga. Varungwa vambofi vakaita mwoyo munyoro nenyaya yekuti vatema vakutora ivhu ravo. Saka pane chidzidzo chikuru chavangawana kubva murwendo rwakafambwa neZimbabwe.
Mushure mekubvunzwa pamusoro pematanho achatorwa nebato ravo maererano nemashoko avageza, vaMutsvangwa vaudza vatori venhau kuti nyaya iyi ichiri kuferefetwa pari zvino. Asima polisi akazivisa kuti ari kutsvaga vageza avo vave kupomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira kuzvidza mutungamiri wenyika nekuda kukonzera kusagadzikana. Vageza nevamwe varwi vehondo yerusununguko vari kushora zviri kuitwa nebato ravo zvekuvandudza bumbiro remitemo kuti vamunangagwa varambe vachitungamira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka munyika vakananga kuAddis Ababa, Ethiopia, kumusangano wepagore weAfrican Union wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th Ordinary Session. Dingindira regore rino rakanangana nekuti nyika dzemuAfrica dzipiwe muripo nekuda kupambwa kwadzakamboitwa nenyika dzekumawirira kana kuti Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kumusangano uyu kuchazeiwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzehondo kuDRC neSudan. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Mpandano uyu uri kuunganidza vakuru vemuAfrica kuti vataure nyaya dzakawanda dzinobatanidza timu reAfrica, kusanganisirawo nyaya dzekutambira vatungamiri vatsva vachangosaru kunyika dzakasiyana siyana, ingava Liberia, ingava Botswana nedzimwe dzakadaro daro. Asi pane nyaya dziri kutaurwa ikoko dzinosanganisira nyaya dzezvikwereti izvo zvino Afrika, nyika dzemuAfrica dzinokwereta dzimwe nyika nemasangano akaita sana World Bank nemamasangano akaita sana IMF.
Ndanga ndichiverenga dingindira ravari kufamba naro pamusangano uyu, izvinotidzidzisa kuti kudii izvi?
Ingindira rinoratidza kuti vatungamiri vemuAfrica vane muono kuti Africa haisi kunyatsobatwa zvakanaka nekuda kwekuti pane nhoroondo iri kumashure isiri kutariswa uye isina kunyatsogadziswa zvakanaka zvekuti Africa inowanawo yatingati justice pachirungu. Nekuda kwekuti kumashure uko vazingati nenyaya dzekuti Africa yakadzvanyirirwa nenyaya dzingava dzekupambwa inonzi pachirungu colonialism mune dzimwe nyika inenge iri apartheid pachiatwa kudzvanyirirwa uye upfumi huchitorwa huchiendeswa kunyika dzekumadokero. Pane nyaya yekuti zvizvaro zvemuAfrica zvaitorwa kuti zvinotanga kuminda yekuna naAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero. Pane nyayawo yekuti pane upfumi hweAfrica huri kubuda muAfrica zvisina tsarukano.
Nematongerwo ari kuitwa nyika dzemuAfrica kuseri kwemisangano wakaita seiwoyoyu, kune chinozobuda here?
Handifungi kuti pane chinobuda nekuti nyaya dziri kuda kumutswa nhasi zvazvininga hadzisi nyaya dzanhasi kana dzanesu, inyaya dzakare kare. Mubvunzo ndewokuti vatungamira vakambenge vari mubvunzo umwe ndewokuti iro vatungamira avo muAfrica umu vari kumbotonga sei, nekuti pane zvimwe zvinogona kuitwa nevatungamiri vedu zvekuda kuhwanda nemumwe vachinzvenga nyaya dzavo dzekuvatonga zvakanaka.
Nyaya dzekurwisana dziri kuitika kuna naDRC uku dzingakurukurwe here kumusangano uyu?
Dzinofanira kuti dzikurukurwe nekuti inyaya dzimwe dzenyaya dziri kudzosera Africa kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza, vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri vechino chidziviso chakakosha, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva renhepfenyuro kana kuti World Radio Day. Mhemberero dzanhasi dzaitirwa kuHwange. muna 2011 bazi re United Nations re UNESCO raka buda nechisungo cheguti zuwa iricherechezwe muswa 13 kukazi gore rega rega izo zvakatambirwa nenyika dziri mugungano re United Nations General Assembly muna 2012. Mukuzeya nezvekukosha kwezuva ranhasi, tabata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo.
Zvatinotikoshera isu zvizvarwa zvemuAfrica ndezvekuti pane zvimwe zvose zvatoshandisana zvokutaura, madzangara dzimo kana kuti redhiyo ndochinova chipo chatakapiwa kutonyanya kushandisa zvikurusa, kudarika mapepanhau, kudarika madandemutande. Saka naizvozvo redhiyo midzi yakadzika pasi inoita tirambe takagadzikana nekuziva kuti mamiriro yacho munharaunda dzedu akamira sei, chii chiri kuitika, toshanda sei, totandadzwa sei, tokurukura sei,
ko vamwe vanoti zvinhu zvinenge zvakuchinja nekuda kweumhizha neumhetura, nekudaro redhiyo inenge isina kunyanyokosha muupenyu hwevanhu.
Isu vanobva muAfrica toziva kuti madandemutande nezvimwe zvose zvanoya nekutekechera kwemadandemutande anovayiwa vana indaneti ndechekuti muAfrica munomu nenyaya dzekuti hamuna zvinomisikidza kutekechera kwemadandemutande iwawo, naizvozvo unoona kuti tinenge ine chikamu chinosvika makumi mana nemana 44% ndo yoga inokwanisa kunge iri pamadandemutande, nekuti vamwe vose havana kana kuti vanosvika sei mumadandemutande. Saka naizvozvo tinongotaura kuti nepenyuro ndo chiga chedu chatakabatirira pakukurukura nekufambisa kwemashoko. Hatinazve nemukana wakakura saiwowo.
Muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vakapiwa maresinesi imo muZimbabwe? Mutiri kunzwa hurumende iri kuti aiwa yakaedza nepainogona.
Takabhakare tichikurudzira hurumende kuti ngaisamirire ipapo, ngairambe ichienda pazvidanho zvepamberi. Zvatinodaro ndezvekuti mutemo unova unonge uchizoona nezvekufambiswa kumashoko aya mukupepenyura webroadcasting services act uri kuongororwa kuti unge uchichinjwa. Zvatinokurudzira ndezvekuti unge uchizobuda uchitaridza kuti toda kuti tibetsere mupenyuro dzinge dzichinge dzine utano, utano hwekuramba dzichisimudzira basa yekuti dzinge dzine bhizimusi kurutivi, yatinotiyo media viability. Saka chatokurudzira ndechekuti ngadzipiwe maresinesi, kasezve hurumende ngaichishandisawo homwe dzainadzo dzemedia development fund, dzeuniversal services fund, kunge ichipinda mupenyuro dzichidzikamisa nekudzitsigira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti pane vanhu vari kutaura mashoko enhema panyaya yemutemo mutsva wekutora minda isiri kushandiswa, zvapa kuti nyika yavo iwe makara asionane neAmerica. Mutemo uyu unonzi Expropriation Act. VaRamaphosa vati mutemo uyu unokurudzira nhaurirano kwete kubvuta minda, asi nekuda kwemutemo uyu gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vakabva vati havasi kuzoenda kuSouth Africa kuri kuitirwa musangano wenyika dzakabudirira weG20 muna Mbudzi. Kukandirana makobvu nematete muZanu PF kuri kuenderera mberi pakati pevari kuda kuti bumbero remutemo rivandudzwe kuti pasaitwe sarudzo muna 2028, asi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire kusvika muna 2030. Vari kutsika madziro kuti bumbiro rivandudzwe vanosanganisira murwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza vave kuda kusungwa nemapurisa, vachinzi vari kuzvidza mutungamiri wenyika uye kuda kukurudzira kuti munyika muite mhirizhonga. Vamwe vane pfungwa dzakafanana nedzavo vari kuti vari kutyisidzirwa zvopa kuti vagare vakawanda, asi vari kutsigira vaMnangagwa vanoti vari kuramba kuvandudza mutemo varasika gwara remusangano. Muguzea nezvenyaya iyi jonga kande miri weStudio 7 abata nengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza nevaimbova nengo yevechidiki muZanu PF zvakare vaGodfrey Tsenengamu. Jonga atanga nekubvunza vatsenengamu kuti vanoti kudii nezviri kuitika izvi.
Ichokwadi ndiyo zviri kuitika muno muZimbabwe kuti vanhu vatiri kutenderana nehurongwa hwa2030 vari kushungurudzwa. Vese zvaonokwadarana veZimbabwe vageza pamazuva maviri matatu adarika vanga vari kubudiswa nepepa nhau rehurumende reHerald vachinzi vane mhosva dzakasiyana siyana. Asi tazongotanga kuzvinzwa pedzi nekuti vageza vabuda vachiramba hurongwa hwa2030 uye vachikurudzira mutungamirira aripo kuti dai ari mumwe akanda mapedza ekusiya basa. Saka zvichitaridza kuti nyaya dzavanotsvagirwa dzingange dzaizongozivikanwa chete here nekuti vari kupikisana nehurongwa huri kunzi hunofanira kunge huchiitwa hwa2030. Takanzwa vana Comrade Masemberembwa chairman veHarare, vana Comrade Garwe machairman ekumasona East nemamwe maprovinsi vachibuda pachena kuti vachange vachidzinga nhengo dzeZanu PF dzichange dzichiramba nhau ya2030. Chinoshamisa ndechekuti vakanga vari kutaura kuti shoko iri uye chisungo ichi chakabva kuvanhu. Nekusaka zvakare makaona vaGarwe vakataura pamusangano wenocal government neunewayo hurumende vachitaura mashoko ekuti nyomba nekutishoropodza ini navagono kunenge tichina zvatakanga taita. So zviri kutaridza kuti vakuru vehurumende nevakuru vemusangano vari mupanic mode.
Dr. Mavaza, tinzwewo maonero enyu.
Sekutanga ndechekuti kutsidzirana kwanga kurimo hakungarambi nekuti kuri pachena. Asi chatoda kutaura takatarisana ndechekuti chekutanga chirongwa cha2030 hachisati chava chirongwa chebato, chirongwa chechimwe chikamu chiri mubato reZanu PF. Chiri kuti ngatiendei kuna 2030 vamananga vachingotonga. Kune vamwe vari mukati muzanupa vakati aiwa hazviite, ngatirambe takabata bumbiro remutemo. Saka kune vari kuda kuchitende ku2030 vane masimba akati wandei kupfuura vari kuramba. Saka pane kutyisidzirana kurimo. Ndozvakagara kuchitaura kuti aiwa bato rezanu harifanirwe kuita bato rinotyisidzirana. Asi kuchienda panyaya yavageza, sekutanga ndechekuti mhosva haiori pamutemo. Ukapara mhosva yako nhasi unogona kunge usingatsvagwe, asi musi unobuda zita rako pachena ndopaona kuti munhu iyeyu ane dzimwe nyaya dzandakachengeta. Saka nyaya dzake dzaari kutaura dzecriminal hadzinei nenyaya yake yaari kutaura yekuti mutungamiri wenyika asiye basa.
Vatsenenga, munoti nemashoko ataurwa naDr. Mavaza?
Chandafarira ndechekuti Dr. Mavaza avabvuma pachena kuti kutyisidzirana uye kushandiswa kwechisimba nevane masimba vachitsikirira vari pasi vasina masimba zviri kuitika munyika uye zviri kuitika mupato. Ndinoda kuti nditende naizvozvo. Ndinoda kuti zvakare nditende kuti vabudisa pachena kuti nekuda kwekuti vageza vabuda pachena vaakutaura zvavaakutaura. Ndokusaka vaakunzi murume ari kutaura uyu ane nyaya dzake kuno, murume ari kutaura uyu ane nyaya dzake kuno. Asi aka mukoma akasike kutanga tichizviona muZanu PF kuti kana vanhu vakaita fan out vanotanga kutitsvagira nyaya nekuti kunyange nemutungamiriri wenyika varipo 2017 kwakanga kwobuda madhokumenti achinzi vane mhosva dzavakapara hatizivi hedu kuti dzakazotamba sei pakudzoka kwavakaita. So itsika yeZanu PF.
Dr. Mavaza, mataura imi kuti mhosva hairovi. Vatsenenga, mauri kutaura kuti paita munhu mhosva ngaabatirwe ipapo. Vamwe vanoti imbwa inoroverwa pachinyiro.
Chekutanga ndechekuti vatsenenga mahavasi kunzwisisa chinhu chimwe chete. Vageza havasi kunzi vakapara mhosva neZanu PF, vari kunzi vakapara mhosva nemapurisa. Mapurisa haana kutumwa neZanu PF, mapurisa haasi chikwata cheZanu PF.
Ndinoda
kutaura kuti vageza vakatanga pamusangano weZanu PF kumashonaniwest yakaitirwa kudown deal ikataurwa napolitical member anoziva zvakare minista wejustice vaziyambi ziyambi vachitaura kuti geza ane mhosva dzake dzakati pamusangano weZanu PF uchitanga kuvezerwa nyaya. Sezvandaitika kwandiri makazviona dok kuti ndiri pamusangano wangu nevatatu venhau makangoerekana matuma chikomana chepaepot kuzobvunza mbudzi chandisinga azivi nechinanga chokuda kungouya kunongodzivisa. Asi
ndandi kuti muchidimbu vatengena mune kodzero yekumhangana kumapurisa kuti kune munhu akaenda rapta programu yenyu number one. Number two, ini ndotove bamunini comrade kana mune chikwereti chembudzi endai munochibhadhara. Asi nyaya yandiri kutaura pano ndeyekuti Zanu PF haina nguva yekutumira vanhu kunodisrupta misangano yevamwe.
Vatsinigamo,
chekutanga mukomana ndakangopinda mavaza kwadokta mavaza kuti handina chikwere chembudzi mukomana we handina kumbobva ndakashanda naye.
Dr. Mavaza, tipete chirongwa, hatisati tanzwa vachiwenga kuti vari kudo here kunge vachipinda panyanga uye vamunangagwa vakabuda kare pachena vachitaura kuti 2028 vari kunozorora. Zvii zvamungataura?
Vanhu vari kungoda vachiwenga kuti vagotonga nekuti vachiwenga pabumbiro remutemo yezanu PF ndiwo vanokwanisa kutora chigaro kana vamunangagwa vachinge vabva saivo vari vaiti vekutanga vachiterwa navamuhadzi.
Avo vanga vari nhengo yezanu PF, Dr. Masimba Mavaza, vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vaimbova nhengo yevechidiki mubato iri vaGodfrey Tsenengamu, vari parunare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vachange vachiita nhaurirano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nezvekupedza hondo pakati peRussia neUkraine. VaTrump vanoti vane chivimbo chekuti hondo iyi ichapera nekukurumidza. Mugozeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 abata munyori mukuru weSangano reNational Democracy Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja.
Izvi tinozoona sezvinhu zvihombe saizvo titarisa kutonga kwaTrump. Kana muchitondera vaTrump pavaicampaigna vakataura kuti hondo yekuUkraine neRussia ndinoipedza manje manje. Saka tinoona kuti zviri kuenderana nechiitidzo chavakanga vaita iyo nguva yavaicampaigna. Asi tinoona kuti bato remaDemocrats, even maAmericans, even iwo watapiwe nhau vari kunetseka chaizvo nekuti vari kuti vaTrump vanenge vapa Russia mikana yakanyanyisisa uye vakasiya Ukraine iri pachena.
Asika tinoona kuti vaTrump mukutaura kwavanga vari kuita nevatori venhau vari kutaura ivo kuti vaPutin vanoda zverunyararo uyezve vari kuti ivo vane tarisiro yekuti pachave nerunyararo uyezve nekumiswa kwehondo pakati peRussia neUkraine munguva inotevera, asi vachiti zvichaitika nechimbi chimbi.
Mashoko avaPutin anoenderana nenguva yaita hondo. Kana muchitarisisa nyaya yehondo iyi yane makore akati iriko, tinotarisa upfumi hweRussia hwakaita kudevera nenyaya iyi. Kune mauto akafa, even zvombo zvavo. Russia yanga iri panguva yakaoma, yanga yatasamuswa nenyaya yehondo iyi. Saka zveshuwa vari kuda kuti ipere. Tichionawo ivo vaTrump vakataurawo vakati ivo havasi kuda kuramba vachiona vana vadiki kana kuti mauto vachiramba vachiurayiwa, saka hondo ingaiperi. I think nenguva munongoona kuti vanhu vanoguma vasvika pakuti ngatitaurirane nekuti madivi ese anenge aparara, vanhu vafa, upfumi hwenyika wadzika. Asi chiri kunyanya kunetsa ndechekuti vaPutin vari kuti hondo ngaichipere zvayo, asi nzvimbo yavakatorera Ukraine vacharamba vakaibata kuti nzvi.
Tingaone idzo nyika dzeRussia neUkraine dzichizowanikwa dzichitaurana here munguva inotevera iyo?
Zvinogona kuitika.
Munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa mujanja vachitaura naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 vari kuOklahoma muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya yenjodzi dzemumugwagwa mushure mekunge vanhu 24 vafa kuBait Bridge nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu 24 vafa nhasi munjodzi yemumugwagwa kuBait Bridge. MuZanu PF moita zinyekenyeke nenyaya yeutungamiri wava Emmerson Mnangagwa. Vatungamiri venyika dzemuAfrica voungana kuAddis Ababa, Ethiopia kumusangano wavo wepagore. tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi naTaboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 13 kuNhlolanja 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Imigwaqo yethu mibi sibi. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding.
Ukubhubha abantu abangamashumi amabili lane engozini yokungqikilana kwebhasi yakwa-Urban Connect leGonyeta. Ibandla lezanupf lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandleleli lelizwe lonke ejikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Aluba kuya bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili.
Umongameli Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu owe-African Union ozahlolisisa impi yomvukela e-DRC nokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane 24 ekuseni namuhla engozini yokungqikilana kwebhasi ye-Urban Connect leGonyeta emgwaqweni osuke e-Beit Bridge usiya eMaswingo. Lingozi yenzakalele duzane lentuba yeLutumba Toll Gate. Kumbiko wakhe isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthe umtshayeli webhasi ubezama ukwedlula enye imota wasesiyatshayana leGonyeta. Inhlanganiso ezimela izihambi zona zithi okubangela ingozi eziningi imigwaqo emibi kanye lenkohlakalo ekuthathweni kwamalayisensi okutshayela. Uluhlu lweWorld of Statistics luveza ukuba leZimbabwe liphakathi kwamazwe alenani eliphezulu labantu abafela engozini zemigwaqweni. Kuluhlelo leZimbabwe ngelesibili ledlulwa kuphela ngeleDominican Republic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Paul Makiwa unobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association.
Sibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu. Ukuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimota lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesi sikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nasikhangelela ukuthi kulabantu abaningi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo. Njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona beqapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abashayeli bethu baye bekhagijimisana lendaba yama-target. Khona lapha njalo ke sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi wona la ama-public safety vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona le migwaqo yethu kaibe ngedu nisiswa inomuti kaibe hiri ya bilitete nyenga yoguti ukuba kukubigwa mkwako kuya kwanisa uguti lago kubangele ingoi.
Zikona na inhlelo eliziqhuba njenge nhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni.
Thina lathi njengama passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abachayeli babo nomkuthi ama-cruise abo ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama-property.
Mnumzana Paul Makiwa nginobhala jikelele inhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association obesecingweni le-Studio 7 SARR. Ibandla leZANU-PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla lelile lizweni lonke jikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. La mazwi akhulunywe namuhla ngomnumzana Chris Mutswanga isikhulumeli sebandla elibusayo otshele intatheli zindaba eHarare ukuba kumele kuphele du okukhulunywa ngohalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza. Labanye bakhe abathi sokumele Mnangagwa asuke embusweni ngoba eseyehlulekile ukubusa ngemfanelo. Mutswanga uphinde wathi abanye abadunga ukungahlalitheki elizweni ngomnumzana Tendai Biti lomnumzana Sevia Kasikwere athi bakhuthaza abamhlophe abathathelwa umhlabathi kusukela ngomnyaka ka-2000 ukuba behlamukele uhulumende. Abatsha labo baqhube umhlangano wabo owezanu-PF Youth League namuhla eHarare lapho abakhulume kabanzi ngokwenziwa ngugeza osedingwa ngamapholisa afisa ukumethesa amacala agoqela elokuthethisa Mnangagwa. Ubiti utshele Studio 7 ukuthi ngalasikhathi sokukhuluma ngokwethulwe ngumthwangwa. Ngasenelisanga ukukhuluma lokasukuwere kanye logeza ngodaba lolo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo kusigaba sezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-African Union edolobheni le-Addis Ababa lapho okuzahlaziywa khona impi yomvukela ekwele DRC ukuhlawulwa kwamazwe ezwekazi le-Afrika ahluthunwa ngabamhlophe ukukhudumala okomkhathi eziphathelene labantwana labesifazane lokunye okuhlupha uzulu. Mnangagwa uzangena umhlangano lo labanye bakhe abavela amazweni atshiyeneyo okuzakhulunywa njalo ngokuqatheka kokubambana kwezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziyelwa ludaba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
AU kakhulu endaweni ye-DRC asilaqinisi ukuthi kuzaphumana kodwa sibe sifisa nje ukubana aluba kuya bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo bathathelwa amazwe abo xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions njengoba sike sakubona i-America sipha ama-Afrikana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions yanipha ama-Afrikana i-aslam. So lokhu kuyasidanisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba ababathathela izinto zabo.
Kodwa ubona zani kukhonoko kungaphumani nxa bexoxa ngakho kulangale nje e-AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi azakusekela endaweni yama-reparations kakhulu. Singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakuyenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kube kwabela lapho abade
beba pa amafans okuba badalela lapho babekhala khona ama landmines ngabo world war so sibona ngathi Germany ililizwe eli progressive alu esukufisa ukuba namaya amazwe ase Europe lawo efunde ngokunjalo ukuba na ehlawule lapho babephambanise khona.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandele zombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eGoblawayo. Abantu abanengi abathole nzima eZimbabwe sebesenza loba yini engabalethela ukudla emikhambo phose yonke okulabazama ukuziphilisa kulabathengisa imithi yesintu umumbu indumba umfushwa lokunye okunye kwalokho kwakuthengiswa la kudala kodwa kuningi kakhulu okwenzakala kulezi nsuku. Uyezwakuthisa sibanda weStudio 7 uBhotabhateko obulawayo ekhuluma labanye abaphanda impilo wasethulela lolu daba.
Isimo sibi indlala lokuswela sokuyinhlala yenza. Umnumzana Obvious Losinga othengisa umfutshwa lendumba emkambo werenkini uthi kunzima.
Kulama challenges kodwa hayi khona kufana nokuhlala. Ama customer abuya bathenga sikulanga basemgwaqweni. Yena abantu baningi kakhulu abathengisa. Ngoba abanye bathengisa mahara nje ngoba kuyi-challenge. Kanti naja sisele emuva. Ngoba kuyamele sibhadale i-transfers. Kodwa uthengisile mba uthengisayo.
Undodana Chuma layo bethengisa ukudla kwesintu yopopoma kunye lenhlanzi ezonyisiweyo. Kodwa sekelile ngoba uthi akunamali.
Yazi sengicabanga ngiyaqedile vele lokuthonga kusabuyi vele imihla ngamalanga nxa uvuka ekuseni sokucabanga ukuthi abantu abami babudlani unkosikazi laye laphana ofuna into zakhe ngazi kusuka kube nzima khonapho.
Umnumzana Job Ntuta ohamba edobha insimbi ethengisa uthi kunzima ukuphanda impilo.
Mina ngisebenzela lapha esipamprikini sithengisa insimbi. Siyazithenga kodwa i-profit yakhona siyiboni le muli labantwana ababili lomfazi. Kwakhathi esibengisa khaya le nsimbi inzona lezo yize sisinike ezinginikeza khona ukudla kodwa kuba nzima ngoba sesinsimbi zakhona nthola nje imali yokuthi sithenge sona isinkwa kuphela.
Umfelokazi ugogo Emelda Ndlovu ophakathi kodubo olukhulu.
Akuna umuntu oncedisayo, alofuna umuntu oncedisayo because akulalutho, izinto ziwomile. Nabantwana
abathengisa imithi yesintu labo bathi impilo inzima kubo loba beselapha abantu abafuna usizo. Ugogo Madumani usemkambo wemakokoba.
Kufanele ningabafuna mhlawumbe njalo khansi kusenzisa ngamanzi xeke imithi yaphumile imithi yeporridge emunye ivumile ngale phansi kumele bekuthi imithi nokuya kumama yokuthi bengabe ngamanzi ubaba naye kuhlanga bengabe ngamanzi igazi lichisa khona ukuthisa igazi ngapho kuqanda.
Emkambo wemakhokoba njalo kulusiwalo umnumzana Cliff Ncube othi abantu abadinga uncedo kuye bakhathazekile ngempilo.
Nakhulu kananiyakhala ngemnyama hhayi lokhu kwasibuya kuthi kudla mangangumuntu angagula mina azange mina ngathi hayi ngingadinga imithi ngaze lapho soloko kwasibuya kodwa umsizi wabonakala umsebenzi wensuku kodwa nxa into ethengisayo nje yawuthi into yakuhambe fast. IPP sayilaphi IPP, but it's really tricky still. But IPP, IPP sayilaphi IPP.
Abezempilakahle abanye bathi kumele uZulu aqaphele ukunika ngosiwalo abathi belapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ugondoda azibonele eZimbabwe kulezi nsuku. Walala, walamba, umnyama yonke indawo. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abahlamuki be-M23 badlwengula amantombazana amaningi njalo sebebamba ngamandla abafana abancane edolobheni leGoma esabelweni seNorth Kivu kwele Democratic Republic of Congo okulempi esabekayo. Unkosikazi Martin Moyes wakwele Haiti uthi kumele uhulumende aveze imfihlo yonke emayelana lokubulawa komkakhe uJovenel Moïse owayengumkhokheli wakulelo lizwe owabulawa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabahlamuki asebephethe intambo zombuso. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wezi patelanele Melika umongameli Donald Trump ukukhulumisane losowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo bavumelana ukuqala inkulumo zokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Ukusasa umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance lonobhala obona wobudlelwana beMelika lamanye amazwe bazahlangana lomongameli wakweleUkraine umnumzana Zelensky kweleGermany bekhulumisana ngalolu daba. Ele Russia ilwe laqala impi ngokuhlasela ele Ukraine ngomnyaka ka-2022. Olandele zombusazo umnumzana Tim Muringai uthi uqathekile ukuthi amazwe omabili akhulumisane nomlotha ngoba impi isibulalise abantu abaningi kakhulu.
Into eqhakathekileyo lapha yikuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So ngathi akuyi stalemate nje ukuthi Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy yeRussia ngathi ayisingene enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane bahlale phansi bonke ngoba abantu abarelated anyway ngama cousins bona laba bantu. So ukuchana kwabo hey bese kuserious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi but okuncedileyo ukuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba ba-experimental lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lomkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Siyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantwa kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela.
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa akwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena ngantu obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubezamfakela amanye ama-sanctions. So hayi, umnumzana Trump ngathi akhuluma with both sides of his mouth but awukwazi ukuthi abe kufuna ikuyini but at the end of the day uqhakathekile ukuthi kube le peace eUkraine.
Umnumzana Tim Moringa ilandeleza umbusazi zeMelika ubexoxa lontungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Njengokulithembisa siqala uhlelo lolu namuhla kusigaba sezombusazwe namuhla sihlolisisa okwenzakala kubandla leZANU-PF kulabanye abafana lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Runesu Geza osedingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa athi wathethisa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele asuke esikhundleni. Kuyaxokozela kubandlaleli okulabanye abathi uMnangagwa sokumele ayephumula athi ukuba iqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ezimele kanye lomnumzana Malachi Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngolo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubani uhulumende kaMnangagwa kunye layo uMnangagwa njenge-individual sehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo inkulumo iqondile. Ugeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise e opinion yakhe kodwa ngebhadi yabantu bezana ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabosi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga into ekhulunywa ngugeza into ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganani ukuthi angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasetsholo tshelupane lakithelo wagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina ngoba khuluma izinto esivele sizifuna
ye uyamuzwa baba Nkomo uyakhuluma lapha-ke uba umlalazi
into engifuna lapha ngisho ukuba kumlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungile lokukhuluma akufunayo lakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe libuswa kanjani akula muntu okuphikisayo konke lokho iZanu-PF ayikuphikisi wonke lokho umuntu wonke lelungile lokuthi akhulume kodwa sokusika ngokuthi indaba yangikhona uyibeka njani njalo nje uma sizikhangela ukuthi ungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe ungabe ungazuthiseki kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbuzi yomkhokheli welizwe sungenisa umkhokheli welizwe sungenisa ibandla sukhuluma okunye okuyizinto okuyukana nxa usiya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokhu kulakho ukuthi kuphambanelane lesisekelo sombuso so naleyo ngathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaposta abagcina umthetho besithi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela angithi bona be-opposition bajayo ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU PF ngababutsho i-ZANU PF sizama uku-investigata ngingathi i-ZANU PF amaposta se-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu sesithatha njengokuthi ngazathi akube lo mvukela ebantwini ungama yini wena ongosembusweni ukuthi sokhuluma ukuthi akube lo mvukela abantu bamathawu ungavuma yini awuzuli
ye khonapho-ke baba mlalazi ngena-ke sizothuthini ngokwethulwa
ngebhadi-ke ubaba uNkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivethayo kuyini umnumzana uMnangagwa ulethe imuli yakhe labantwa bakhe phambili kuhulumende ngokubafaka kuhulumende Nkomo usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo njalo abantu bakaMnangagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena kuyini okwenza badle njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende yiyo phela le ethiwa yi-nepotism kodwa le ivumela kuzanu lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqakeze kuphela that's number one okwesibili amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against uMnangagwa uMnangagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa kulo mnumzana othiwa ngumonzola komnye umnyaka wake wathi uMgabe ngundofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo indaba yaze yafika e-constitutional court i-constitutional court yathi hayi lina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa ngumgabe ngoba thina njenge-court siyazi ukubana umgabe kasogobling angazi mhlawumbe yakweqa leyo nto kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje uGeza usengumuntu omubi uma uGeza ubekhipha umgabe kunye lamaoveteri namanye ube ngumuntu omuhle nxa esesithi uMnangagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni kuzavele aphume ngaleyo ndlela angena ngayo hayi kathi baba uNkomo why lile selective memory kangaka
ye baba Nkomo ngena kulapho uphosele ukugcina
baba Mlakazi ukhanyana kule nto ongayidodiye lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisekele sombuso sithi ungambaliseli wawomgaba ungambaliseli wayithintini mina ngikhuluma ukuthi uma umuntu sethe wabuya kuyikuthi ofanele ukhulume ingakhulu sidlala ngobukhokheli ufanele ukhulume labo ngendlela enjani njalo wena nxa subuya la kubandla elezanupf ibandla lezanupf lilesisekelo salo futhi ukuthi ma ubaba ugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho esisiba lama-congress kulapho ukhulunywa khona izinto ayibona namhlanje osokubuya umlalazi la ubangeleli ezintweni zethu.
Lapha lizomnumzana Malaki Nkomo olilunga lezanu PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandele zombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7 nabalandeli.
Ufuna ukukomenta kule ndaba yenkohlakalo le. Le ndaba yenkohlakalo angeke iphele. As long usaphethe iZANU-PF inkohlakalo angeke iphele. Bazoyikhuluma manje, bayikhulume manje, inyathelo. Qede lapho kuphelele lapho. Ukuqeda inkohlakalo yokukhipha iZANU-PF emandleni. Kumele nje ivele ihlukane namandla iZANU-PF kuphela kwenkohlakalo elizwe. Sibone i-new start, i-new beginning. Ngoba ma kungena i-new beginning lapha ekhaya, yonke into ayihambi kahle la. Ojibayo bebethenga imoto la, bethengela abantu izimoto, bekuthengwa kwasani. Kodwa uhulumeni bekhona ekubhekile lokho kuthengwa iy'moto ezidurayo ezithengelwa abantu nabaculi.
Studio 7 linjani sihlobo, thina siyaphila. Thina bakithi sile kumangala kakhulu uma sisizwa kuthiwa umnanga kufanele eqhubeke ebusa ephakathi embusweni. Kanti okufunayo khona lokhu ngubani? Ngobani abakufunayo khona lokhu? Ngoba thina sinje singabantu beZimbabwe sesikhathele. Sikhathele bakithi. Uma kuthiwa uZulu weZimbabwe ulesifiso sokuthi uMnangagwa eqhubeke ebusa, nguphi uZulu wakhona? Ngoba wonke umuntu weZimbabwe usemazweni. Bashiwe abantu abasezimbabweni, bakhathele abantu bagcwele umhlaba wonke lo besiya kwamanye amazwe bebaleka khona ukungamanga kahle kwelizwe leliyana. Kanti khona ngabantu abanjani bona ababusa beyalela phakathi bengafuni ukuthi bephume? Ngoba laphana kwakuyenziwa into efunwa ngabantu, kuyenziwa into efunwa yibo. Hayi, thina sikhathele bantu. Kathele.
Salibonani libelela ukhumbulana wongwena Mthwakazi. Angisho ukuthi manje ngokomthwakazi engithengi MRP, hayi ngokomthwakazi nawo ngokokudabuka ithi komthwakazi emathebeleleni. Ngisola khona okokwenzakala ezweni lakithi sakhile. Lalizwa lalumana abantu bezanu lalumanani liqedane. Kodwa thina sifuna ukulungisa, sifuna kube right ezweni sakhile. Ngizogawula la namhlanje ngathi ukhulume nje umuntu. Indaba zayizolo ezantambama, ukhulume nje umuntu. Ngesinye isikhathi lokhu kukhuluma nje ngimuze Chokoze umuntu wakithi. Chokoze ufuna ukuhlale evumela umnankakho kuphelauzzwena. Uhlale esithi umnankakho yena uhlale eseza umnankakho umuntu omuhle. Umnankakho akaze abe muhle, abone ilizwe liphelele nje. Basitshontshile, batshontshe umnotho welizwe. Phelile umnotho welizwe nya! Ake ngingabi mude. Kufana leyami izala lena. Lisenzeke kahle, lathi siyafuna ukuba abantu emathebeleleni. Kodwa manje likhwami ilizwe.
Ubonani wasakazi beStudio 7 kanye labalaleli beZimbabwe. Ngiyacela i-audio yami le ibalwe iyefika kwabalili benkululeko mawuveki. Lesi isikhathi sokubana abalweli benkululeko befeze into abayisukela eRhodesia besiya lwela iZimbabwe labantu beZimbabwe. Ngoba into leyi ikhanyakala ukuthi abahlali beZimbabwe lokhu esathathikize ngo-80 akula kuphumula, akula nto ebambekayo, into zibhedi ukudlula ngesikhathi esikasinyezi. So isikhathi lesi ayisiso sokuthi uvume ukufumbathiswa uli oviki ukwazi ukuthi wena wahamba usiyalwela ukukhulula abantu, ukukhulula isizwe seZimbabwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ngulive talk namuhla kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokufa kwabantu abangamathumi amabili lane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane namhla ekuseni engozini yokungqikilana kwebhasi yako-Urban Connect leGonyeti. Ibandla leZANU-PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla leli okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kaMnangagwa. Sigqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lelani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.